Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wechipiri chivabvu 9/2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana vechikoro vakawanda vanotadza kuenda kuchikoro zvichitevera kutadza kwavo kubhadhara mari dzechikoro.
Mapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira oshora muitiro wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wavanoti vari kupedza mari vachinorapwa kuSingapore imo muZimbabwe muine zvipatara.
Chirongwa chekushandisa magetsi esola chinoparurwa muBulawayo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvikoro zvavhurwa nhasi zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuvana vechikoro pamwe nevarairidzi vacho. Izvo zvinotevera kukundikana kwevabereki nevarairidzi vakawanda kuwana mari dzavo kubva kumabhanga. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvikoro zveboarding ndizvo zvavhiringwa zvakanyanya nedambudziko iri. Sangano iri rinotiwo zvikoro zveboarding zvinosvika makumi maviri zvinoti vadzidzi vanosvika zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana ndo chete vakwanisa kuenda kuchikoro. Vazhinji vavo vanonzi vakundikana sezvo vasina kubhadharirwa mari dzechikoro idzo dzinofanirwa kubhadharwa chikoro chavhurwa kana musi unovhurwa zvikoro.
Sangano iri rinotiwo ongororo yaraita mumatunhu masere yaburitsa pachena kuti zvikoro makumi mana nezviviri zvanga zviine vana vasina kubhadhara mari dzechikoro. Vana ava vanosvika zvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana. Varayiridzi vanotiwo vari kurwadzikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu uye sangano iri riri kukurudzirawo kuti hurumende haifaniri kudzora vana vechikoro vanenge vatadza kubhadhara mari dzechikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mutungamiri mukomo weStudio 7 abata munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe zvaitika.
Vana nevarairidzi kwavanga vasina attendance yedu yacho yanga yakati dzikirei. Varairidzi vanga vari vashoma muzvikoro uyezve nevana vakwanisa kunge vachadzokera kuzvikoro vanga vari vashoma zvakare.
Nechikonzero chei?
Dambudziko guru riripo idambudziko remari. Dambudziko remari ndiro rawanikwa richaita kuti varairidzi vakundikane kudzokera kuzvikoro, nekuti kuti vadzokere kuzvikoro panenge pachidikanwa mari dzekuti vafambise. Zvino mari idzi ndo dziri kuramba kuti dzibude mumabhanga. Saka vanga vari kutsvaga mari kunhengo dzedu dzatataura nadzo dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanodzidzisa mumaruwa. Vanga vari mubisi rekutsvaga mari mumabhanga, vazhinji vacho vachitoti vatove nemasondo anokwana maviri vachitsvaga mari idzi kuti vanga vachakwanisawo kudzokera kuchikoro uyezve nekuti vanga vachibhadharira vana vavo. Zvimwe chetezvo nekuvana vechikoro kuti vadzokere kuzvikoro panga panodikanwawo kuti mari inova mari yekuti vanga vari kumabhodhingiwo yekufambisa uyezve vagara vari munzvimbo dzemunharaunda mari dzokubhadhara dzekotoro yepiri.
Timbotarisawo nyaya yecurriculum itsva, munombochema chema sevarairidzi, zvakamira sei pari zvino?
Chokwadi nyuto iripo uye nyuto ichaenderera mberi kana bazi rinoona nezvedzidzo muno munyika risiri kunzwa chemo zviri kubva kuvarairidzi. rikubva kuvana vechikoro richiri kunzwa zvezvitemo riri kubva kuvabereki pamusoro pekarikuramu idzai nekuti tikatarisa pari zvino tatova mukotoro yepiri wachiti iro bumbiro idzare dzidzo ngariyenderere mberi richienderera mberi kudaro tiri pakotoro yepiri hapana zvati zvaitwa kunyange kuma kirasi akaita semafomu 3 aya anonzi wanofanira inge mamaksi awo ari kunyora iko zvinozvi anga achizoita mamaksi ezimset hapana zvati zvaitwa kana varayiridzi awo asati waziva kuti mamaksi acho anogadzirwa sei kuti awe mamaksi ekupedzesera kwekupefoma kwemwana
varobson chere ndivo munyori mukuru wesangano reamalgamated road teachers union of zimbabwe vanga vachitaura vari parunare nantungamiri ngomo westudio 7
Varimi vechibage vakawanda mumaruva vanonzi vari kumanikidzwa kutengesa chibage chavo nemutengo uri pasi kwazvo nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzehupfumi. Mumwe mugari wekuuzumba asina kuda kudomwa nezita anoti vanhu vari kutenga chibage vachibhadhara ipapo vari kumhanyirwa zvakanyanya nevarimi pane kuti varimi vamirire kuendesa chibage chavo kugrain marketing board kana kuti kuGMB. Kunyange hazvo vari kutenga chibage ava vari kubhadhara mari iri pasi patani zvichienzwanisa neGMB. Vari kutenga chibage ava vanonzi vari kutenga nemitengo iri pakati pezana nemakumi mana emadhora nemadhora mazana maviri nemakumi mashanu patani. Ukanga uchitengesa chibage chako kuGMB, murimi anenge achitarisirwa kubhadharwa mari inoita $390 patani. Asi vamwe vanoona asi munyori anoona nezvekurima mubato reMDC vaValentine Ziswa vanoti vanoona zviri kuitika izvi uri munongedzo wekuoma kwezvinhu sezvo varimi vakawanda vari kuda mari dzekuti vana vavo vange vachidzokera kuzvikoro nezvimwe zvakadaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pane maproblems maviri. Problem yekutanga ndeyekuti vanogona kunotenga necash vachizonotengesa kuGMB vachipuwa mari yepamusoro kuGMB, which is a problem. Problem imwe ndeyekutiyo vanhu ava vane mari ende vafarmers akarima vaya vasina kurima necommand vakarima early vakawana zvavakawana vada mari yavo nekuchimbidzika. GMB hasandi anzwa izvino kavati vava kutenga, and kana vachitenga GMB haitenge ichipa cash. Saka solution to the problem ndeyekuti GMB itenge chibage iko zvino ichitenga ichipa mari kuvanhu. Vakaita zvavo zvakaziva zvekuti munhu anoita nguva yakareba, vamwe kuita gore, asati apuwa mari yake, zvinokwanisa kuti makoronera apinde muvanhu achivabira. Ndiyo nhamo yatinayo muZimbabwe.
Asi kavaziswa, hurumende iri kuti GMB ine mari itoripo izvozvi inokwana kutenga chibage chinoita 1.3 million tons. Zvii zvinozoita kuti vatadzi kupa varimi mari dzavo ipapo?
Asi havazi kupa, iye zvino havazi kutenga, havazi kupa. Asandambonzwa ndatombosvika nhasi uno nekuGMB kuti kuri kutengwa chibage here? Hakuzi kutengwa chibage. Programu yavo iri very delayed. Havazi kutenga chibage kwatiri kuziva kuti vakutenga pati. Iye nhasi uno zvikoro zvavhurwa, vanhu vanoda kubhadhara mari yemaschool fees avo, vanoda munhu anovatengera achibva vapa mari yavo. Ndo pane problemu iripo.
Asi danho rakatorwa nehurumende rekuti chibage chingotengwa neGMB chete ichi, munoona riri danho rakanaka here?
Mutemo wekuti chibage ngachitengwe neGMB chete has failed everywhere nguva dzese dzavakambouita. Hazviiti kuti chibage chitengwe neGMB chete. That type of monopoly isusu parikeve kuMDC hatibvumi that type of monopoly. Munhu ngaaite choice yekuti anotengesa kupi, achikatarisa mutengo, akatarisa matengero acho, akatarisa kuti anopuwa mari yake here. It's just a small group of people vakapuwa command agriculture. Ende kuchifosa kuti munhu wese ngaarimi achiisa kuGMB kudzivirira varimi.
Avanga vari munyori anoona nezvekurima mubato reMDC inotungamirwa navamogenitsvangirai vaValentine Ziswa vari parunare kwarusape neStudio 7.
Mamwe mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira nhasi ashora zvikuru mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuramba vachishandisa mari yekunze vachinorapwa kuSingapore apo nyika yakatarisana nedambudziko remari. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakazivisa kuti vaMugabe avanogarorapwa kunyika iyi vakabuda nezuro kunorapwa, asi izvi hazvina kufadza vakawanda munyika kusanganisira vePeople's Democratic Party avo vanoti zviri kuitwa navaMugabe kutambisa mari yenyika. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vaMugabe vanofanira kugadzirisa zvipatara zvemunyika kwete kuswera kufamba nenyika dzepasi rese. Munyika mune zvipatara
zvinotishamisa ndechekuti hurumende yemuno mukuru wayo anoenda kunorapwa kuSingapore iye achisiya mhuri dzeZimbabwe dziri kushayiwa mapiritsi, dziri kushayiwa mari yekubhadhara.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesairo anyavatiwo hapana chichashamisa pamaitiro avaMugabe, uye zvinongoreva chete kuti havavimbi nezvipatara zvemunyika.
Asi chinhu chikuru ndechekuti dei vaMugabe nevamwe wavo vagadzirisa zvipatara zvemuno nemakliniki omuno kuti vangeenda kuparirenyatwa kana kuenda kunana Gomo Hospital kana kuenda kunana Mpilo Hospital kana kunana Bulawayo Central Hospital, kuitira kuti zvinakire womunhu wese, nekuti havasi vanhu wese vanokwanisa kukwira ndege vachienda kwavari kuenda. Iwayo maitiro iwayo ndaanenge achiratidza kuti mukuru wenyika nevamwe vake vanotonga navo vanenge vasina chido nezvizvarwa zvomuno panyaya dzezveutano.
Vanotungamira sangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObert Masaraure vativo zviri pachena kuti vaMugabe ava munhu mukuru anoda kugara achiongororwa nanachiremba, asi vakati izvi zvinofanira kuitwa muno kwete kunze kwenyika.
Tinoramba tichikurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vasvike pakuona kuti haichisi nguva yekuti tirarambe tichitarisira munhu ane 94 years mutana anozvigwarira kuti ave achi takura destiny yenyika yedu afamba inayo. Yanguva yekuti tive tini kuchinja complete overhaul yeutungamiriri wenyika yedu, kuti wantine new blood neurongwa hwakadzama hwekuvaka masocial services kuti awanikwe ari munhu atisarambe tichidzikira senyika.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vateri mutsvanga vati kuita kwavaMugabe kunoshamisa, vachiti kana Zimbabwe yakabudirira sekutaura kwavakaita kuSouth Africa zvondo rapfuura, vanofanira kurapwa munyika.
Ndingati izvi zvino zvinonyadzisa kune mutungamiriri wenyika, nekuti munhu akabuda mazuva adarika hapana kana vhiki vataura kuti nyika ino ndiyo yakabudirira muAfrica after South Africa, asi zvoshamisa zvekare vaakuenda kuSingapore. Tikatarisa Singapore patakaona kuzvitonga kuzere muna 1980 yanga iri nyika iri pasi peZimbabwe in terms yatinoti gross domestic product GDP yanga iri pasi steric, asi Singapore yanyika yakabudirira muno pasi rose. Ndokwava kumhanya vaMugabe kunorapwa ikoko, kukanda nyika yedu iriyo second largest economy muno muAfrica ngavarapwe kamuzvipatara zvemuno muno muZimbabwe.
Svondo rapfuura vaMugabe vakaudza musangano weWorld Economic Forum kuSouth Africa kuti Zimbabwe imwe yenyika dzakabudirira zvikuru muAfrica, asi veruzhinji vanoti vaMugabe pachavo vanozviziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Ndosaka ivo nemhuri yavo nevakuru vakuru muhurumende yavo vachirapwa kunze kwenyika. VaMugabe vari kuSingapore uye vanotarisirwa kudzoka mukupera kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vaona zvichitika pamwe nevakuru vakuru vehurumende vanoti vanhu vangangosvika 13 vaurayiwa mukurwisana kwaitika nhasi pakati pemauto ehurumende nevapanduki vechiIslam kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwenyika yeSomalia.
Sangano reUnited Nations rinoona nezvevapoteri reUN Refugee Agents rinoti vanhu vaitama kunyika dzavo vangangosvika 245 vari kushayikwa uye vavekutyirwa kuti vanogona kunge vakafa zvichitevera kuparara kwedzingarava mugungwa reMediterranean mukupera kwesvondo.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank rinoti harina chekutaura panyaya yemari iri kunzi negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakawana kuti vabhadhare mari yakawedzerwa pazvikwereti zveZimbabwe kana kuti madebt arrears kubhanga iri uye kuAfrican Development Bank. Izvi zviri kusiya nyanzvi munyadzi zveupfumi nenyadzi zvematongerwo enyika dzaoma matemukanwa. Zimbabwe ine chikwereti chinodarika biriyoni imwe chete kuWorld Bank uye mamiriyoni mazana matanhatu kuAfrican Development Bank. VaChinamasa vakaburitsa mashoko ekuti vainge vawana mari inodarika biriyoni imwe chete yemadhora kuti vabhadhare chikwereti ichi uye vachiti vainge vatenderana kare neWorld Bank kuti vobhadhara sei mari yacho. Asi vachipindura mubvunzo kubva kuStudio 7, amai Camille Nyuma, mukuru weWorld Bank kuZimbabwe, vakati pari zvino havana chekutaura nezvemashoko avaChinamasa, vakatitumira mashoko avakaburitsa muna Gunyana 2016, vachiti vanoda kushanda neZimbabwe, asi ichakweretiswa mari chete ndokunge yabhadhara mari yakawedzerwa pazvikwereti. Bepa nhau reZimbabwe Independent rakambonyora kuti mari yekubhadhara chikwereti ichi yainge yabva kukambani yekuSingapore inonzi Trifigura. Asi vachipindura mubvunzo kubva kuStudio 7, vanotungamira kambani yeTrifigura muAfrica, amai Zora Makduli Aimone, vakaramba mashoko ekuti kambani yavo yainge yapa Zimbabwe mari yekubhadhara chikwereti. Hatina kukwanisa kubata vaChinamasa kana governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe nezvechibvumirano chavanoti vakaita neWorld Bank sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Ko, chii chiri kupa kuti pashaye chiedza panyaya yechikwereti cheZimbabwe? Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD vaJoy Mabenge vanoti aya ndiwo maitiro ehurumende yeZimbabwe.
Hurumende yeZimbabwe, hurumende yeZANU-PF, yagara iri hurumende inoda kutonga nechamuhwande muhwande. Asi chinonetsa manje ndechekuti chamuhwande muhwande ichi vanenge vachitohwanda avo vakavasarudza kuhwanda vanhu vachinzvenga nzvenga, inyaya yekuti vanhu vanoshanda neuori, vanhu vasingamire pachokwadi.
Vanoona nezvemabasa musangano reZIMCOD vatina chegumbo vanotiwo hurumende inofanira kubuda pachena pazvikwereti zvakadai.
Constitution yedu iri clear mukanda pachapter 17 section 300 iri clear maererano nenhau dzekukweretewa dzekubatiwa kunoitwa chikwereti chedu chenyika. Asi munowana kuti vaChinamasa pamazuva mashoma apfuura vanotaura nezvekuti ivo vawirirana neWorld Bank, vawirirana neAfrican Development Bank maererano nemabatirwo anofanira kuitwa chikwereti chedu chiri chatinacho kumasangano iwayo. Asi zvose izvi hazvina kujeka. Makondishin acho kuti zvinouya under what condition hapana kana ruzhinji rweZimbabwe kusiri kutombozira izvozvo.
Vagombo vatiwo hurumende inofanira kutanga yanyatsobuda pachena kuti mari yakakweretwa iyi yakashandiswa sei isati yaremedza nyika nemutoro wekubhadhara zvikwereti zvakadai.
Chikwereti chatinacho senyika hatitonyatsoziva kuti chakamira sei, kuti imari angori mafigures ari kungopotserwa potserwa nevanhu vakasiyana siyana. Saka nyaya hombe yekuti patinofara kutangira chaipo ipo ndipo kuti tiite yatinoti isusu public debt audit, tikwanise kuziva kuti chikwereti chagara chakambomira sei uye chiri kuowewa kunani.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vanoti kubhadhara chikwereti ichi kunovhura mikana yakawanda kuZimbabwe.
Changa chakutourai Zimbabwe yanga isiri chikwereti, anga ari interest rates anga kuwanda. Nekuti chinova chagarisa chaari mataxes yaani macharges akuita punish the country.
Zimbabwe inonzi ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni gumi nerimwe kunze nemukati menyika. Zimbabwe yakwanisa hayo kubhadhara chikwereti chayo chose kuIMF.
Bazi rezvemhando dzemoto rinoti kuve nemagiza anoshandisa mhando yemoto wesola kana kuti wezuva kunobatsira nyika zvikuru mukuchengetedza magetsi akawanda. Pari zvino Zimbabwe iri kutatarika kubhadhara chikwereti chemagetsi kukambani yeEskom yekuSouth Africa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezvemhando dzemoto vaPatson Biriri nhasi vakumikidza zviri pamutemo factory inogadzira magiza anoshandisa magetsi anobva kuzuva pakambani yeMonarch muBulawayo. Vachitaura pachiitiko ichi, vambiriri, avo vange vakamirira gurukota rezvemhando dzemoto, vaSamuel Bundenge, vati nyika pari zvino ine magiza anopfuura zviuru mazana maviri, vakati, kushandisa magiza esola, kunokwanisa kubatsira nyika kuti ichengetedze magetsi anosvika 300 megawatts, ayo vati anogona kushanda kuita zvimwe zvinhu zvinobatsira nyika. Vambiriri vati chirongwa chekugadzirwa kwemagiza esola sezvo zviri kuitwa nekambani yeMonarch kwakakosha zvikuru sezvo mugore ra2015 hurumende yakaparura gwaro reNational Solar Water Heating Program sehwaro hwekukurudzira kushandiswa kwemagiza anoshandisa moto unobva kuzuva.
Magetsi mazhinji anoshandiswa mudzimba mazhinji acho anoenda kunodzisa mvura kunyanyanya mumagiza. Tinoshandisa mastovu hongu. But chinu chino nyanyo jikama getsi mudzimba, my electric geysers. Saka paine churo nguwa chekuti kuti magetsi edu ashande zvine mungero. Kuti vanhu mabirao adzire e magetsi. Ngati shandise zuwa kuti ridzise mvura.
Vambiriri vati chirongwa cheNational Solar Water Heating Program chichaparurwa zviri pamutemo munguva pfupi iri kutevera uye pane chiuru chedzimba dziri muHarare nemuBulawayo dzichawaniswa magiza anoshandisa moto wezuva pachaparurwa chirongwa ichi. Vambiriri vati pari zvino nyika iri kukwanisa kugaya magetsi anosvika chiuru chemamegawatts pazuva vakabvumawo kuti uwandu hwemagetsi ari kushandiswa munyika pari zvino hwakaderera chose sezvo maindastri asiri kunyatsoshanda zvakanaka. Mukuru wekambani yeMonarch vaFitzpatrick Maovera vati kambani yavo yakashandisa mari inopfuura zviuru zana nemakumi mashanu emadhora kuve nemichina yekugadzira magiza anoshandisa moto wezuva. Vatiwo vanotarisira kuti nekufamba kwenguva kambani yavo ichawedzera vashandi vanenge vachiita basa iri.
Yakatanga na September 2016 takainvesta about 150,000 with additional plant coming in, so investment yacho ichato probably ichasvika ichasepasa 200,000 and in a potential we employ over 50 people depending on net demand. At the moment demand is suppressed, but with the initiative of government we are seeing demand increasing.
Kambani yeMonarch yakambove nechirongwa chekugadzira magiza anoshandisa moto wezuva mumakore ekuma1990 asi yakazomira mushure mekuona kuti panguva iyoyo kuita izvi kwaidhura. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Vanyasha Muchichwa vanoti kushandisa mhando yemagetsi anobva kuzuva kunogona kubatsira zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika.
Izvinobatsira kuti pava nemabasa matsva anotarisa mamiro ekunze achichengetedza mamiro ekunze kunyanyo rilaya kana kuvimba nemagetsi anobva kuhydro kwakazoona nyika ichita dambudziko nemagetsi panodzika mvura paya. Kana tavimba nesola zvakureva kuti takungomira kuti zuva ribude dzimba dzova nemagetsi nemvura dzinopisa.
Vachipindura mibvunzo kubva kuvatapi venhau pamusoro penyaya iyi vambiriri vati kugadzirwa kwegwenya remagetsi ethermal mobulawayo uko hurumende yaive yati kuchatanga pakupera kwemwedzi wakukadzi kuchazotanga kana India yapedza kuongorora kambani kunyika iyi anotarisirwa kuita basa iri. Hurumende yekuIndia yakapa chikwereti chemari inoda kusvika mamiriyoni mapfumbamwe emadhora chekugadzirisa gwenya iri.
Repowering iri kuya zvechokwadi hungu yatinonokei, asi tine chokwadi kuti tichange tana contractor anonzi contractor webasa iri ikampani yekuti yekuIndia. Of course wacha subcontractor wachatenga ma local materials anokwanisa kuwanikwa muno, but they've insisted andiwo wega wanodaro manyika dzakanyanyisa kuwanda dzinodaro the world over. Kana wariwo ari kuisa mari patafura vanhu wavo ndo vanofanira kuita basa iroro in terms of the main contractor.
Panyaya yekuti nyika inogona kudzimirwa magetsi nekambani yemagetsi yekusouth Africa Eskom nekuda kwekusabhadhara zvikwereti vambiriri vabvuma kuti hurumende iri kunetseka nekuda kwekushaya mari yekunze, asi vati vanotarisira kuti mari inodiwa ichawanikwa. Kambani yeZESA Holdings ine chikwereti chemamiriyoni makumi mana nemana emadhora kukambani yeEskom. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Sangano ravana chiremba vanobatsira pasi rose Medicines Sans Frontières rinoti vanhu vakawanda munyika vari kushungurudzwa munyaya dzepabonde uye havasi kubuda pachena uye vazhinji vavo vanoshungurudzwa nevanhu vavanoziva. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vanodzidzisa nezveutano musangano reMSF vaBrian Hove vanoti veruzhinji vachiri kuona sekuti zvinonyadzisa kana kufumura kubuda pachena kuti munhu ashungurudzwa pabonde. Vachitaura mushure memusangano wavaita nevatapo venhau nhasi muHarare, vaHove vati kunyange hazvo kwava nemakirinika munyika anobatsira vanenge vabatwa chibharo pachena, vanhu vasingadariki zvikamu makumi maviri kubva muzana kune vanobatwa chibharo ndivo chete vari kushandisa zvipatara izvi.
Uwandu hwevanhu vari kusangana nenjodzi yekubatwa chibharo tiriona iwo kuti vanobuda pachena vachizouya kuzotsvaga rubatsiro mushure mekunge vasangana nedambudziko iri. Tiriona kuti makumi maviri kubva muzana ndo vanhu vanokwanisa kuzobuda pachena vachitsvaga rubatsiro, zvaizvo kuti kune chikamu chikuru cheavo vanenge vasati vauya kuzotsvaga rubatsiro urwu rwakanangana nekurapwa mushure mekunge munhu abatwa chibharo. Rubatsiro urwu tiri kunyanya kurukurudzira nenyaya yekuti toda kuti tidzivirire chirwere cheHIV kana kuti utachiwana hweHIV rwatinenge tichinyanya kuda kuti tidzivirire kubudikidza nekunge munhu abatwa chibharo.
Vahove vatiwo pane zvikonzero zvakawanda zvinokonzera kushungurudzwa kwevanhu munyaya dzepabonde, asi vatiwo mumusha weMbare mavari kushandira kugara kwemhuri dzakawanda muimba imwe chete kuri kukonzerawo kuwanda kwenjodzi yekushungurudzwa pabonde.
Magariro akaita vanhu tichinyanya kutarisa mumusha watinonyanya kushanda matiri mumusha weMbare, tichitarisa kunyanyanya nzvimbo dzakaita seyatinoti maflats, tiri kuona kuti kugara kunenge kwakaita vanhu kwekuti neimwe nguva mukamuri rimwe chete munenge mune mhuri nhatu kana ina. Ikoko kugara ikoko kunokonzeresawo zvakare nhau dzakaita seidzodzi dzekuti vanhu vazoshungurudzwa pabonde.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMSF Belgium kukirinika yekuMbare, amai Anne Vanderborn, vanoti zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana zvevanotsvaga rubatsiro kiriniki yavo vanoshungurudzwa nevanhu vavanoziva.
More than 85% of the perpetrators are known by the survivors.
Zvikamu zvinodarika makumi masere nemashanu kubva pazana zvinobata chibharo vanenge vachizivikanwa neanoshungurudzwa. Anogona kuva ari munhu wemumba imomo, mudzidzisi kana munhu waanenge achidanana naye.
MSF inoti vanenge vabatwa chibharo vanokurudzirwa kukurumidza kuenda kuchipatara kuitira kuti varapwe. Sangano reMSF rine zvipatara munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kusanganisira Edith Offerman iri muMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection nhasi tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro apo nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi nenguva dza8:00 muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero inawo zvakare.
Vana vechikoro vakawanda vanotadza kuenda kuchikoro zvichitevera kutadza kwavo kubhadhara mari dzechikoro.
Mamwe mapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira oshora zvikuru vavanoti muitiro wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vavanoti vari kupedza mari yenyika vachinorapwa kuSingapore imo muZimbabwe muine zvipatara.
Chirongwa chekushandiswa kwemagetsi ezuva kana kuti solar energy chinoparirwa muguta reBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kana muchida kutitumira tsamba, mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, talks ya mina Chris Kande, munhau dzechindebele.